chokutanga ndechekuti mudzimu wakupa chironda wati nunzi dzikuzve. Kusumuka kwatakaita mukati menyika yechizvarwa tichizopotera mukati menyika ine South Africa nouzhinji hwedu ndozvoita senge yava mhosva. Asi chikumbiro chataita kuna minista vambalula mubasa ravo ravakapinda mazuva ano ari pedo pedo aya achangopfuura aya ndechekuti dene vasiya kuti zvavanongohwa zvemahwira hwira kana zvatingati dziya hotoko vobva vaenda nazvo pamhepo votora kunge chokwadi zvobva zvaiswa pasi rese kana kusvibisa international community zvinosvibisawo mazita evanhu vamwe vanenge vakanaka asi tiri kuti kana vane umbowo hwekuti kune vanobva kuZimbabwe vakanga vari muchiuto vavanenge vabata ivowo vane nzira dzavanadzo pakati penyika yeZimbabwe neSouth Africa tinoziva kuti pane kudzidzana kuripo saka kana pane dambudziko rinenge rakadaro vanenge vachifanira kutora maofficial channels kuadresa but so far as we can say tinongoona kuti nhau yavari kutaura haina chokwadi chakanyanya nekuti kana isu hatisati tatombomahoo mashoko ari kutaura tadomanzirawo pavari kuti vari kuti kune vanhu vari kusiya basa rechiuto vachiuya muno kuzoita zvisiri pamutemo
asiwo imi sesangano muri kuonawo sei raramo iri kuitwa nevana vezimbabwe tichinzwawo vamwe vachitaurawo kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kupindawo mukupara mhosva dzakasiyana siyana
zvatinotaura ndezvekuti kungava tingaenda kuamerica tinowana mhosva dzichingopariwa iwo majera ari muno tikanoita statistics tingawana here kuti majera aya akazara nevana vekwedu zvinogona kunge zvisina kumira zvakadaro asi tiri kuti naivowo vana vekwedu ngavaregere kuita mabasa asiri pamutemo asi chikurukuru chinokunda zvose kuti mutemo ngaushande basa rawo panenge papariwa mhosva vanenge vapara mhosva ngavasungu kana kweduwo tinawo majere futi ane mamwe manationality anenge akasiyana mukati mawo asi tinozodzoka tokurudzirawo vana vekwedu especially vakauyawo muno kuti ngavagone kugara zvakanaka nevanhu vemuno kuitira kuti nesuwo tigokwanisa kugarawo navanhu zvakanaka
mune matanha amati maitawo here pamusoro pemashoko iwo avambalula
tanga tichigadzirirawo kuti tigoishuwawo press statement asi taida kuti titaurewo nehofisi yavo vatipewo umbowo hwavo pamashoko nekuti kana tichinge tava neumbowo tinobva tazivawo kuti kana tava kutaura tingataura tichienda kupi uyezve kutobva tava necommon ground tingaigadzirisa sei nhau yevanhu vekwedu vanenge vachibva kuarmy especially sekutaura kwavakaita vakati kune vanobva kuarmy vachive vachiita basa rakadaro saka tinozosimudzanawo nehurumende yekwedu toona kuti tingabatsirana sei tichienda mberi
ko nemuzinda wezimbabwe musouth africa zimbabwe embassy mati mamborovanawo masoro here pamusoro penyaya iyi
tanga tisati tagara navo pasi kuti titaure nezvenyaya yacho asi ivo vakaisa statement vachitaura kuti nhau iri kutaurwa navambalula inenge yakazvara manyepo haina chokwadi chakawanda saka tinoona maonero akafanana navaisaac moyo vanotimiririra vari kuembassy muno musouth africa yakamirira zimbabwe